News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zviita 16/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Mbaiwa Chiwenga, vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo, kuburitsa mazakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekufojera magwaro emuchato wavo navaChiwenga. Ishe Ndiweni vaFelix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni voronga kukwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa danho rakatorwa nehurumende munguva pfupi yapfuura rekuvaturunura ushe. Sangano idzva rinomirira vanachiremba reProgressive Doctors Association of Zimbabwe, iro rakaparurwa nemugovera, rinoramba mashoko ekuti rakaumbirwa kuti rikonzere kupatsanurana kwavanachiremba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Mbaiwa Chiwenga, vamiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo, kuburitsa mazakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekufojera magwaro emuchato wavo navaChiwenga. Mutoro wedu wenhau Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Chiwenga avo vakasungwa nemugovera vamiswa pamberi pedare raMajestrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya vaChiwenga pavaive muchipatara kuSouth Africa, kuburitsa mazakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekuita chikiribidi chekuti vagochatiswa nemurume wavo iye ari muurwere. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti amai Chiwenga vairambidza vaChiwenga kuti vabude muhotera kuSouth Africa kwezuva rimwe chete, vakazotorwa zvechisimba nevanovachengetedza vakazovaendesa kuchipatara. VaReza vati amai Chiwenga vakazobvisa zvaishandiswa nana chiremba muchipatara kuSouth Africa kwakare, vaiedza kuraramisa vaChiwenga, zvakazoita kuti murwere abude ropa zvakanyanya. VaReza vati izvi vaizviitira kuti vaChiwenga vafe uye vaive vasina mvumo yekuita izvi. Mutongi wedare vaCrispin Mberewe vatura mutongo wekuti amai Chiwenga vadzoke kudare musi wa30 mwedzi uno, uye vati amai Chiwenga vakumbire kudare repamusoro reHigh Court kana vachida kutongwa vachibva kumba, sezvo vati dare ravo harina masimba ekunzwa chikumbiro ichi pakatariswa uremu hwemhosva yavari kupomerwa. Zvichakadai, vaReza vaudza dare kuti amai Chiwenga vakaburitsa mari kunze kwenyika inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuAmerica zvisiri pamutemo mumazuva akasiyana-siyana, vakatenga dzimba mbiri pamwe nemotokari nhatu kuSouth Africa. VaReza vati mhosva idzi dzakaparwa kubva gore rapera kusvika gore rino, amai Chiwenga vachishandisa kambani yavo East Town Holdings, uye vakaburitsa mari inoita zviuruzana negumi nezvina zvemadhora ekuAmerica kuenda kuChina, vachishandisa mutyairi wavo vaCarrington Kazingizi nomumwe anze anonzi Terence Mutandwa, uyo asina kutaurwa kuti anoita nezvei. VaReza vaudzawo dare kuti amai Chiwenga vakanyepera mukuru wevatongi kana kuti judge president vaGeorge Chiweshe kuti vakange vabvumirana nemurume wavo kuti vachate, zvakapa kuti mukuru wemaMajestrate vamunamato Mutevedzi varonge kuchatisa vaviri ava panguva iyo vaChiwenga vaiva muchipatara. Izvo zvakazopa vaChiwenga kuti vamhanhare nyaya iyi vadzoka kubva kuChina, uko vakazopedzisira vave kurapwa. VaReza vati amai Chiwenga vakange vagadzirisa maringi maviri engoda avaizopfekedzana nemurume wavo musi wemuchato usina kuzoitwa uyu. Mutongi wedare aramba kutambira chikumbiro chegweta ramai chiwenga vataona nyamakura chekuti amai chiwenga vatongwe vachibva kumba kwavo, achiti amai chiwenga vanogona kutiza munyika vakasamirira kutongwa kwenyaya idzi, vachiti kuve nediplomatic passport hakuvatadzise kubuda munyika zvisiri pamutemo. Vamberewere avo vati amai chiwenga vadzoke zvakare kudare musi wa30 zvita, vati matare anofanira kutora mitongo inotsigira hurumende pakurwisana neuori sezvo uori chiri chinhu chakaipa kwazvo. Pavabuda mudare vanyamakura varamba kutaura zvakawanda nevatori venhau, vachiti havana kupiwa mvumo nemusungwa yekutaura nevatori venhau, asi vati vachakwidza nyaya idzi kudare repamusoro nekuchimbidza. Vachiwenga vakatokwidza nyaya yekurambana kwavari kuita nemudzimai wavo kudare repamusoro, uko kwavari kuda kuti vagovaniswe upfumi hwavo. Zvichakadai hama dzamai Chiwenga dzinonzi dzachikisidzira vatori venhau pamatare apa, avo vanga vachitevera nyaya iyi mumatare. Mumwe mutori wenhau anoshanda nekamba newzimbabwe.com Costa Nkomo audza Studio 7 kuti apotsa arohwa namai vemudzimai wavachiwenga.
Panati ndichivatora mufananidzo vagumbuka chaizvo, zvinoratidza kuti ivanogonange vasinganzwisisi mashandiro anoita vatari venhau kana kuti midhia pachirungu. Saka vatanga kunditukirira ndokubva vatouya vese nehama dzose, vakauya vakatanga kutondithreatena vachiti tinodhila newe ngwai uchitora mifananidzo yamai vaamiri, unoda here kuti ugozonyora nekumwe kunyora kusiriko kwokushoresa mai vaamiri. Saka ndatozorwirwawo nevamwe vatori venhau vandinoshanda nawo.
Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika panguva yeutongi hwavarobert Mugabe vapelekezela Mpoko vanyimwa mukana wekuti vakwidze nyaya yavo kudare repamusorosoro munyika reconstitutional court pamhosva yeuori yavari kupomerwa. Mutongi wedare panyaya iyi vahosiya Mujaya vatura mutongo wekuti hapana chikonzero chokuti vamupoko vanzwikwe nedare reconstitutional court sezvo mutemo wekuti havamiswe pamberi pematare usisashande kwavari nekuti havasisiri pachigaro. Vamupoko vakange vasvitsa chikumbiro chokuti vanzwikwe nedare reconstitutional court vachiti havafaniri kutongwa nemhosva yavanonzi vakapara vachiri mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Vamupoko vari kupomerwa mhosva yekushandisa masimba avaive nawo zvisirizvo pavanonzi vakakonzeresa kubuditswa muusungwa kwevakuru vakuru mukambani yehurumende inoona nezvemigwagwa yezinara, avo vaipomerwa mhosva dzeuori. Vamupoko vanzi vagodzoka kudare musi wa23 ndira apo pakatarisirwa kutanga kutongwa kwemhosva yavari kupomerwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Ishe ndiweni vaFelix Nhlanhla yamangwe ndiweni vave kuronga kukwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa danho rakatorwa nehurumende munguva pfupi yapfuura rekuvaturunura ushe. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Gweta raIshe Ndiweni vaDumisani Dhube vaudza Studio 7 kuti mamwe mapurisa anodzivirira mhirizhonga akaenda kumba kwaIshe Ndiweni nemusi wemugovera kuti vanotora motokari uye zvipfeko zveushe zvavanoshandisa, asi vakakundikana kuita izvi. Izvi zvinoteera gwaro rakanyorwa nemunyori webazi rezvekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu mumazuva mashoma apfuura, vachizivisa kuti Ishe Ndiweni havafanirwe kunge varivo ishe wenzvimbo yeNdabazi Nduna mudunhu reMatevelen North. Vadhuve vati vari kupikisa danho iri vachiti harizi pamutemo.
Zvinhu zvakaitika hazitenderi nemutemo weZimbabwe neTraditional Leaders Act. Kusvikira nhasi chief kana kuti magweta chief havasati audza officially kuti kwange kwava nemhosva chicha akakanganisika outcome yedisciplinary process and the way forward, kunze kwezvinhu zviri kutaura kumanewspaper nekumaradio.
Ishe Ndiweni vakagadzwa mugore ra2014 asi vange vasati vagadzwa zviri pamutemo. Mwedzi wapera dare remadzishe edunhu reMatevelen North richitungamirwa naIshe Shana vekuJambezi rakapa kurudziro yekuti Ishe Ndiweni vabviswe pachigaro ichi sezvo zvichinzi havana kusarudzwa pachitevedzerwa tsika dzemhuri yavo dzinoshandiswa pakugadza ushe. VaJoram Ndiweni avo vanove dangwe kumhuriri yekwaNdiweni ndivo vanonzi vanofanirwa kuve ishe, asi pari zvino vari kugara kuBritain. Mutauriri wemhuri yekwaNdiweni vavanxinyane Ndiweni vaudza Studio 7 parunhare kuti mhuri yekwaNdiweni yakasarudza vaFelix Ndiweni kuti vave ishe uye hapana zvati zvachinja. vati vachazivisa zvizere kana ishe ndiweni vadzoka kubva kunze kwenyika kwavari pari zvino. Kweta vadhuve vatsinira kuti kusarudzwa kwakaita ishe ndiweni nemhuri yavo hakufanirwe kuchinjwa.
Position of family is Chief Nhlanhla Felix Ndiweni. Ndiye chief wendaba zinduna. Asadzi achinja. Akapointiwa muswa 20 June 2014 by the president who was empowered by the Constitution of Zimbabwe and the Traditional Leaders Act. Ndapana chinja kachinja.
Taedza kunzwa kubva kumutevedzeri wemukuru wemadzishe munyika ishe Mchane Kumalo, asi vati vange vasingakwanisi kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi sezvo vange vari parwendo. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vatemba Chivheya vaudza Studio 7 kuti vanoona danho rehurumende rekubvisa ishe Ndiweni pachigaro riine zvematongerwo enyika mukati sezvo vachizikanwa nekusoropodza hurumende.
Machief zvinhu zveculture zviya kana kuti zvetsika dzedu dzechivanhu. Saka zvinozotishamisa isusu kana takatarisa takuona hurumende yave iyo yakuda kutora a leading role yekuti iite kuti chief uyu abviswe pachigaro. Tikazozvitarisa tichienda mberi tinoona kuti sezvo chief ane mamwe macommentaries akamboita achitaura mairirana nekukundikana kwehurumende pakuwanisa vanhu kodzero dzavo nemagariro akanaka. Nyaya iyoyo inobva yaratidzika sekuti apa hurumende iri kugwa nekuti chief wai achitaura zvinhu zvinobata kurarama kwevanhu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ishe Ndiweni vakambosungwa vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vabatwa nemhosva yekupwanya ruzhowa rwepamusha wemumwe mugari wemunzvimbo yavo, asi vakabuda mujeri mushure mekupikisa kusungwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Kanzuri yekuta reHarare yapiwa rubatsiro rwemari runoita zana rechuru chemadhora ekuAmerica nesangano reBloomberg Foundation iyo ichabatsira mukurwisa zvirwere zvisingatapuriranwe. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachizivisa nezveurongwa uhu nhasi, meya veHarare vaHerbert Gomba vati guta ravo richange richishanda nemamwe maguta makumanomwe pasi pechirongwa ichi chePartnership for Health Cities. Vati pasi pechirongwa ichi kanzuri ichange ichibatsirwa nenyanzvi kubva kuWorld Health Organization pamwe nesangano reVital Strategies kudzivirira kupararira kwezvirwere zvakaita segomarara, zvirwere zvemoyo, shuga nezvimwe. VaGomba vati danho rekutanga pachirongwa ichi, icho chatanga munandira kusvika muna zvitagore rinouya, nderekuita ongororo yekutsvaga uwandu hwevanhu vanorwara nezvirwere zvakadai uye kuti zvinokonzerwa nei vasati vatanga kurapa vanhu.
Tichagadzira programu yatinoti first quarter, which is 4 months ekutanga, tinenge tichiita programu yesurvey, research, zvikonzero zviri kukonzeresa vanhu vangani vari kuafektwa nedambudziko iroro, tobva tawanawo masolutions. Then pakati pegore tichange tichitaurira vagari nevanhu mastakeholders edu kuti taona zvakadai, takuzvishandisa zvakadai kuti tinge tichibatsira nyika yedu zvinhu zvifambe zvakanaka. Zvinokonzerawo kuti tinge tichisenda zivo kunana World Health Organization nevamwe kuti kana takuwana rumwe rubatsiro, tichiwana rubatsiro ruri focused.
VaGomba vazivisawo kuti pane mukana wokuwana rubatsiro rweimwe mari kubva kuBloomberg Foundation, uyewo pane mamwe masangano ari kuda kubatsira kanzuru kuti iwanise vagari vemuguta utano hwakanaka. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vaudza Studio 7 kuti muHarare neZimbabwe yose hapana ruzivo rwezvirwere zvinouraya chinyararire izvi, sezvo makanzuru, hurumende nemasangano akasiyana-siyana vachingotarisa zvirwere zvinotapuriranwa chete. Vati nekuda kwaizvozvo chirongwa chavari kuita neBloomberg Foundation chichabatsira zvese guta nenyika.
Kuti tikwanise kuplana for them, takatozvinotsvaga mapartners ndoko takawana Bloomberg Philanthropies vakatichendai munogadzirisa nemutiudze kuti zvakakwanda sei zvirwere zvanazvo, kana tazviona tochitsvaga maresources yekuti tozvibatsira sei.
Dr. Chonzi vaenderera mberi vachiti sekanzuru vanda kuona veruzhinji vachidzivirirwa kuzvirwere kuti vave neutano hwakanaka. Pasirese zvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti non-communicable diseases kana kuti NCDs ndizvo zviri kuuraya vanhu vakawanda. Umbo hunobva ku World Health Organization hunoratidza kuti pamamiriyoni makumana nerimwe vanhu vanofa gore rega rega pasirese zvikamu makumanomwe nechimwe kubva muzana zvevanhu ava zvinofane zvirwere zvisingatapuriranwe. Zvichakadai Dr. Chonzi vazivisa kuti zvipatara zvese nemakiriniki ekanzuru zvave kushanda zvakanaka. Kunyange hazvana mukoti vese vasati vadzoka kubasa, vati zvikamu zvinodarika makumi mapfumbamwe kubva muzana zvavana mukoti vanoshanda mukanzuru zvakatodzoka kubasa, uye pane masangano ari kushanda nekanzuru kuona kuti zvinhu zvese zvagadziriswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vaimbo vemutungamiri weSouth Africa Thabo Mbeki vapinda munyika nhasi vakaita musangano nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa. Bepanhau reHerald rinoti musangano uyu uyo usina kuziviswa zvabudamo wapindwawo zvakare negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Vasibusiso Moyo. Nepfenyuro yeZBC inotiwo vaMbeki vakurudzira dunhu rekuchamhembe kweAfrica kuti ritsigire hurumende yeZimbabwe. Kupinda munyika kwavaMbeki kwasimudza mutauro vamwe vachiti vane fungidziro yekuti kungangodaro kuine chekuita nekuti pave nenhaurirano pakati peZANU-PF neMDC, asi vamwewo vachiti kune chekuita nenyaya dzemabhizimusi. VaMbeki vakambotungamira nhaurirano pakati pegakava raivepo pakati pavaRobert Mugabe navamogeni tsvangirai veMDC, izvo zvakazoumba hurumende yemubatanidzwa muna 2009. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti mafashamu ave nemwedzi atamisa vanhu vanodarika zana nemakumanomwe zviuru kuchamhembene pakati peSomalia, izvo zvawedzerawo nzara yagara iri mudunhu iri nechakare. Mumwe mukuru wemuzinda weAmerica aedza kuisa chikumbiro chekuti North Korea imire kudenha kwairi kuita idzoke munhaurirano dzekumisa kugadzirwa kwezvombo zvenyuklia. Izvi zviri kuitwa pamberi penguva yekupera kwegore yakatarirwa Pyongyang sechiga chenhaurirano dzenyuklia. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende, umo vanhu vakawanda vanoti vari kutadza kuwana rubatsiro kana vachinge vaenda nevarwere vavo kuzvipatara izvi. Izvi zviri kuitawo kuti zviri kuitikawo panguva iyo madhokotera ari kuti haakwanisi kuenda kumabasa sezvo mari dzavanotambira dziri shoma. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai anogara kuWestgate muHarare, amai Sera Masara, vanoti vakashayikirwa nemwanakomana wavo mucheche achangozvarwa munguva pfupi yapfuura. Amai Masara vanoti mwana wavo airwadziwa negumbo achichema nguva dzose, izvo zvakapa kuti vaende naye kuchitungidza hospital, uko vakaudzwa kuti mwana wavo ainge akatarana nedambudziko rekushaya mukaka.
Chibva tafonere mumwe wataiziva kuchitungidza achibva ati auyai kunoku ndokutsvagirai dokita. Bati takato budise mari kuti timupe nesiye ya uchitungwisa. Ta maana shaka itaka nguo bise mwana hemba chiba ati mwana wenye asuku rwara. Apa temperature yake yanga ikakwira yanga iri pa 40. Chikasekomo ati mwana asuku rwara, temperature yake yakakwira kudai so gumbo rake riri kurwadza. Raka ropa harisi kufamba, muti mwana asiku rwara sei, hanza asiku wane mkaka wakakwana, saka dzokera ine mwana akumba mdompe mkaka.
Amai Masara vanoti vakarwadzikana zvikuru kuona mwana wavo achitadza kurapwa navana chiremba vaifanira kumubatsira. Vanoti vakatanga kusvinira mwana mukaka nokuti akange asingachakwanisa kunwa ega mukaka wepazamu ravo.
Manero acho anga asingachadhonzi takatorara tichimusvinira tichimumwisa netuma strange mukakawo. Then Friday Saturday baba acho akabva amuka achienda kubasa ini ndikasara nemwana. Vatu ningo zvinonota mwana achasuna dzoyamwe mukaka. Ndopandakafonera baba acho ari kubasa ndikati mafemera ekuite mwana ndopakabva pasvikawo mama wedu. Tikabva vachibva vati achiita sei chiuyai tisangane mutaundi tiende naye kuHarare Hospital.
Mushure mekuona kuti zvinhu hazvisi kushanduka, amai Masara vanoti vakatora mwana wavo ndokuenda naye kuHarare Hospital, uko vakasvikodzwa kuti vaiva vanonokera mwana wavo. Amai Masara vanoti mwana wavo akapiwa mubhedha asi dambudziko raakasangana naro raive rekuti vana chiremba vakamuona vakatadza kumuisa padrip sezvo tsinga dzake dzakange dzisingaoneki nekuzvimba kwainge kwaita muviri wake. Amai ava vanoti mwana wavo akabva ashaya zuva ramangwana acho.
Takazongorara usiku hwese takamutarisa kudai tichimirira kuti pamwe tsinge ingawanika. Vati zvakaramba kusvikirawo kuma2 AM Sunday mwana ndopaakazoshaya.
Amai Masara vanoti Harare Hospital yakazoita machengetero avanoita vana vacheche nokuti ivo vaiva vasisina mari yekuti vanoviga chitunha chemwana wavo kumusha. Amai Masara vanoti dai vasina kuenda kuHarare Hospital dai mwana wavo akafira mumba zvokuti zvaizonetsa panyaya yekuzonomuviga sezvo vainge vapererwa nemari vachiedza kurapisa mwana wavo. Mumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita rake anoti mwana waamai Masara haaifanirwa kushaya dai vana chiremba vakatanga kumuona vakaita basa ravo nemazvo. Dambudziko rakasangana naamai Masara munongedzo mukuru pamatambudziko ari kusangana nevanhu vakawanda munyika, zvikuru vanoenda kunotsvaga rubatsiro kuzvipatara zvehurumende izvo zviri kushanda zviine vana chiremba vashoma. Zvichitevera kusaenda kubasa kwakatanga musi wa3 Gunyana, vana chiremba vachiti mari dzavanotambiriswa ishoma. Mamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende ari kupa kuti vanhu vakawanda vafe nepamusana pekushaya rubatsiro rwakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kuziva huwandu hwevanhu vari kufa muzvipatara zvehurumende nepamusana pekushaya rubatsiro rwakakwana sezvo gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vasina kubatika panhare mbozha yavo apo tavafonera. Asi sachigaro weHealth Service Board Dr Paulina Sikosana vakaudza Studio 7 mwedzi wapera kuti hurumende iri kutora matanho ekugadzirisa zviri kunetsa muzvipatara zvose zvehurumende. Mutauri weparirenyatwa Group of Hospitals vaLinus Dire vanoti zvinonetsa kuti vazive huwandu hwevanhu vari kufa nokuti vamwe vanosvika vachibva vangoshaya vasati vaonekwa nana chiremba. VaDire vanoti vanhu vashoma vari kuuya kuzorapwa kuchipatara nokuti vari kuzviziva kuti hakuna vana chiremba vari kushanda, uye vanoti havazive kuti vanhu vangani vari kufira kudzimba dzavo. Munyori mukuru wesangano reSenior Hospital Doctors Association Dr Aaron Musara vanoti nhengo dzesangano ravo dzakaona zvakakodzera kuti dzigare kumba pane kuenda kubasa uko dzinoona vanhu vachifa pasina rubatsiro rwadzinopa sezvo vana chiremba ava vasina zvikwanisiro zvekushandisa muzvipatara.
Iko zvino machiremba havasi kuenda kumabasa, vakati zviri nani kuti vanhu vafire havo dzimba dzavo pane kuti vafe takangovatarisa tisina chekuvapa.
Kudzamara hurumende yagadzirisa zvinhu zviri kunetsa muzvipatara pamwe nekuwirirana nemadhokotera asiri kuenda kubasa, vanhu vakawanda vacharamba vachirasikirwa nevadikani vavo nenzira dzinogona kudzivirirwa nyore nyore kana hurumende navana chiremba vakazvipira nemwoyo wese kuchengetedza utano hwemunhu wese ari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mzamiri.
Sangano idzva rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reProgressive Doctors Association of Zimbabwe, iro rakaparurwa nemugovera, rinoti chinangwa charo chikuru ndechekubatsira varwere vari kushupika pari zvino nekuda kwekurangwa mabasa kwavana chiremba uko kwapinda muzuva rechizana neshanu nhasi. Mutauriri wesangano iri Dr Anesu Rangwani vanoti sesangano vachaedza kuzadzikisa mhiko inotorwa navana chiremba vachipedza basa yekutungamidza mberi varwere. Dr Rangwani varambawo mashoko erimwe sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association ekuti sangano ravo rakaumbirwa kuti rikonzere kupatsanurana kwavana chiremba. Ngatinzwei vachitsanangura.
Takagara pasi tikati isu semachiremba toita sei, toramba here takatarira vanhu vedu vachifa muzvipatara. nekuti tatadza kuitirana with our employer nenhauye mari. Do patakauya nezano iri tikataiwa vakomana isu ngatifomei association. Tiri kukurudzira machiremba ose ari muZimbabwe kuti dai zvaibvira, dai zvakwanisika, taisa varwere vedu pamberi seose yatinotora isu machiremba patinotanga fundo yedu nepakuzoshanda kwatinoita. Dai takoshesa varwere vedu, tavaisa pekutanga hongu mari shoma ende zvinhu hazvina kumira mushe. Asi kusvikira zvinhu izvozvi zvagadzirwa, tange tichikurudzira kuti dai machiremba edu emuZimbabwe tambosacrifisa tichiita manegotiations atinenge tichiita, asi tichirapawo vanhu vedu nokuti vanhu vari kuparara muzvipatara zveZimbabwe.
Asi munoona here kuumbwa kwesangano idzva kuchiita kuti matambudziko akatarisana navana chiremba agadziriswe?
Mubvunzo iwoyo taubvunzwa kakawanda vakandemiri. Asi isu tiri kuti kana nzira imwe chete yekugadzirisa zvinhu kana yaramba, ko atingaedzi here zvimwe?
Tanzwawo sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association richiti kuumbwa kweProgressive Doctors Association of Zimbabwe kwakanangana nekuparadzanisa vana chiremba kuti vasataura nezwi rimwe chete. Munotiwo
chinhu chinonzi chenji, chinhu chose chinyowani, chinotyisa, hatingotambirwi sezvachiri. Vamwe vanochitya, vamwe voshora, vamwe votambira. Regai ndinyatsotaure zvakajeka, ndiri kuda kuramba. Isu chinangwa chedu hachisi chekudivida. Sezvinotaurwa nezita redu, we are progressive.
Vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba idzva reProgressive Doctors Association of Zimbabwe, Dr. Anne Surangwane, vari parunare kuLawayo Studio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chinoti hachisi kutenga vatambi vatsva vakawanda, kunyange hazvo chiri kutatarika mumakundano weCAF Champions League. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Moraridzi wechikwata ichi Lizwe Sweswe anoti ari kugutsikana nevatambi vaanavo zvekuti ari kuona zvakakosha kuti vasatenge vatambi vakawanda vane mbiri.
Then to tell some gaps that he now can see an evam and then to one out to eat their one or two. But so far so good the boys Bashan.
Asi Sweswe haasi kuramba kana kubvuma kuti chikwata chake chiri kuda kutenga Prince Dube weHighlanders naRalph Kaondera weTriangle izvo zvapararira nyika yese. Sweswe anoti kune vakawanda vanga vachimutarisira pasi, asi aine nhoroondo yakasimba munyaya dzenhabvu muZimbabwe kunyange ave kuzivikanwa nezvaitika izvi.
Vanhu vanotaura zvavanoda kana vasingakuzivi. I think Nagara Pabasaeli for a long time. What was important is to get a Basaeli to defend the title in the church.
FC Platinum yakatora mukombe wekaso Laga Premier Soccer League mushure mekuruva Capes United ndokupedza ine mapoints makumi matanhatu nemaviri, mapoints matatu pamusoro pechicken in iyo ine mapoints makumi mashanu nemapfumbamwe. Sweswe anoti kutamba kwavo muCAF Champions League kwakavabatsira zvikuru kuti vatore mukombe wePremier Soccer League kwemakore matatu akateverana.
Zvakatikanganisa apo neapo, but I think zvakatipa futi experience yekuti tigone kutamba magames akaita seiwawo.
Capes United ndiyo yakapedza iri pachinhano chechitatu nemapoints makumi mashanu nemasere, kunyange hazvo vakawanda vaitarisira kuti chikwata ichi ndicho chichatora mukombe weZimbabwe nekumirira nyika muCAF Champions League mwaka unouya. Muteveri wechikwata cheFC Platinum vaBernard Mujazi vanoti vari kufara zvikuru nemafambiro akaita zvinhu, vachiti ivo kugona kunenge kudada yaikodzera kutora mukombe mukuru uyu.
I'm really happy because at the end of the day, we managed to jump to Mandara. So I'm so happy.
Mukupera kwemutambo yenhabvu yemwaka uno, Chapungu, Tier 1, Wange, neMushowani Stars ndidzo dzakakundikana kuramba dziri muzvikwata zvenhabvu yepamusorosoro izvi. zvichireva kuti vave kuenda kudivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa zviri kuitika munyika zvinosanganisira kusungwa kwaamai Mary Chiwenga, kubviswa paushe kwaishe Ndiweni nemamiriro akaita zvino muzvipatara. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Chiwenga, vanomiswa pamberi pedare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya muina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 16 Mpalakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
umthungameli welizwe, the National Chiefs Council, baphambanise umthetho wesisekelo sombuso weZimbabwe Constitution, Administration Justice Act, even Traditional Leaders Act. Ngoba into yobala ukuthi induna yaphondwa ngumongameli Robert Mugabe mhla ka 20 June 2014.
Amagqwetha kanduna Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni akhangelelwe ukuphanyeka amaphepha emthethwandaba awukuphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni kusasa.
Wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe u-presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi i-constitution ithini nxa umuntu esedeswa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangrayi labanye abezepolitiko besedeswa amacala anzima nje abo-treason.
Umkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje esetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukubulala uChiwenga. Njengokuthembisa kwethu kuliviki sikhangela udaba lokugqibeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lenkabazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha kanduna uFelix Nhlanhla yamangwe Ndiweni abamhlanje bathe bazaphanyeka amaphepha emthethwandaba weHigh Court kobulawayo kusasa, bephikisa ukususwa kwakhe esihlalweni esathathelwe imota iholo lokunye okuphiwa induna zeZimbabwe. Okunenga sikuzweni kwaAnastasia Ndlovu ekobulawayo.
Amapolisa ahlomileyo abikwa eye emzini kanduna uFelix Nhlanhla yamangwe Ndiweni entaba zinduna elandela isiqondiso sencwadi elotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuyathatha impahla yonke ekahulumende esezandleni zenduna, kodwa behluleka ngoba engekho ezweni okwamanje. Igqwetha lakhe umnumzana Dumisani Dube owemathonsi Ncubelo Chambers uchasisa kabanzi ngamalungiselelo okukhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu owebulawayo High Court kusasa.
Umthungameli welizwe, the National Chiefs Council, baphambanise umthetho wesisekelo sombuso weZimbabwe Constitution, Administration Justice Act, even Traditional Leaders Act. Ngoba into yobala ukuthi induna yaphondwa ngumongameli Robert Mugabe mhla ka 20 June 2014. Ngemthetho omutsha weConstitution yeZimbabwe esisebenzisayo, bekufanele iqale ithethiswe icala nxa abanile cala izizathu zangkhona ukuthi phambani sengasaziswe le mpumelelo yangkhona eyaziswa. Konke lokhu akwenzakalanga. Esibonile sibone indoda ezibhalwa emanyuziphepheni la ku-social media, awula muntu okuyakhuluma le nduna ukuthi kwenzakalani. Sise sazwana namhlanje emini sesivela bona uDewe Mguza lapho sithole khona iphepha athi sikuletha ku-social media ukuthi liqiniswe. Ngomgqibelo ebusuku uwaba le mizamo yokuthi tibe intaba zinduna ngithatha imota lempahla zinduna amapolisa lo day so wonke lokho bese ngakabi kwazi and ngalesi sikhathi akukabi le communication official between uhulumende wezinduna lo chief
umdeni kandiweni uzonde okumangalisayo ngokwenziwe nguhulumende obambisana lamalunga ecouncil yezinduna ukumsusa esikhundleni Umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni isikhulumeli somdeni wakhe uchasisa abakwenzayo.
Besixoxaxoxile nje kodwa besilindele umfana ukuthi asiyo ngoba kakho. Sizakuba le something umfana angasiyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele weqembu elilwela amalungelo oluntu ele ibhetshu likaZulu usola okwenziwa nguhulumende.
Kulusizi okwenziwe kunduna yasenhlambabaloyi ngohulumende ikakhulu ungakhangela ukubana into yonke iyenziweyo iyenziwe kakhulu kweyame kwezepolitiki ngoba uma kuyukuthi kulandelwa ukuthi kulomunye okhononayo kundiweni iminyaka yonke le bekuthulelwe nokuthule kathesi ngoba esekhulume ngelegitimacy nokuthi uhulumeni akabambi kahle
abantu kusenjalo abantu abasekela linduna intabazinduna sebebumbe isikhwama sokubuthanisa imali enkundleni yebulenjini esegofundme sokubuthaniswe inkulungwane ezedlula ezine lengxenye i-$4,600 umnumzana Nkululeko Mbonisi Fuyane obumbe isikhwama lesi esiqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag I support Chief Ndiweni uthi uyathokoza ukubona abantu abaningi befaka imali esikhwameni lesi esisungulwe izolo. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje eHarare esetheswa amacala ambalo agoqela elokufuna ukumbulala uChiwenga ngesikhathi egula eseSouth Africa. UMary ubikwa ethethwe endlini yakhe eBorodel ngamapholisa ogajalwe Zak ngomgqibelo. Amngenele endlini egeza amhluthunela abantwana wavalelwa estoksini seRoseville esithiwa singcole okwesabekayo umchuchisi umnumzana Michael Reza utshele idale ukuthi uMary wetheswa icala lokuvalela uChiwenga ehoteleni eSouth Africa ukuthi angatholi ukwelatshwa lalapho esesibhedlela uChiwenga uMary ubikwa wasiphuna amachubu abalisa idrip eyayifakwe ngabodokotela ukusiza uChiwenga idale elithi wayefuna ukumbulala. Amanye amacala ayetheswa uMary abalisa ukususa imali elizweni edlula isigidi esisodwa athenga ngayo indlu kwele South Africa. Elinye njalo icala letheswa uMary ngelokuthi wazichadisa ngokutshela umkhokheli wabehluli umnumzana George Weshe ukuthi adinge isiphathamandla sedale simchadise yena uChiwenga esesibhedlela. Umanji umnumzana Crispin Mberewere utshele uMary ukuthi kumele aphenduke uzothoniswa ekupheleni kwayonale inyanga. UMary usezagcinwa ejele leChikurubi ngoba umthethwandaba walile ukuthi athoniswe esuka endlini. Kodwa amagqwetha akhe athi azacela idale le-High Court ukuthi limuphe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso se-bail. Sixoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Machoba Nancube saqala ngumbuza ukuthi uMary Chiwenga ulalo na ithuba lokuphiwa isibambiso se-bail.
Wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe u-presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi i-constitution ithini nxa umuntu esedeswa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangirayi labanye abezepolitiko bethi sedeswa amacala anzima nje abo-treason. bephiwa ibail. So angiboni mina ukuthi i-court ingala ukuthi inike ibail nxa efake isibambiso esikhanyayo wasarenda le passport yakhe. Even abantu ababulele abantu sibamela imihla ngemihla sibakhupha. Njalo sile extradition treaty le South Africa. Nxa kungathi wamhlawumbe leyo ndlu okuthiwa uyithengile isekhona ngale. Nxa engabaleka uyenelisa ukuthi aphendukiswe. So i-extradition treaty is one of the things amadali ethu ayikhangelayo nxa ekhangela ukunika umuntu ibail ukuthi nxa engabaleka uyenelisa ukuthi aphendukiswe.
Sike sabona kolunye njalo udaba lapho umnumzana Chiwenga kade esehlukana lomkakhe owakuqala uJocelyn ukuthi wacela umthethwandaba ukuthi uvimbe okuyaba kuphuma emthethwandaba. Ubona ungani kungayenzakala kudaba lolu na?
Bakhona abanye abathanda ukuthi indaba zabo nxa zisemthethwandaba zingachaywa obala, kodwa-ke kule overriding concern in terms of i-constitution yelizwe ukuthi abantu nxa uyi-public official baloya lilungelo lokuthi bazi ukuthi kwenzakalani endabeni ezinjengazona lezi. Kodwa ngisho ukuthi asoze bakwenze.
Asithi ufunyanwe elecala ulakho kugwetshwa okwesikhathi esinganani?
Engibona icala linzima kakhulu yilele le-attempted murder, ngoba lelo umuntu sebili uyadonsa isikhathi eside. Kodwa usually abantu abagwetshelwa ukubulala kumbonela amacala as I told you, bafiwa ama-ranges between 10 and 20 years.
Hello, ke ngumnumzana Machobana Ncube, ingcwethi kwezemithetho bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya, lokho vele sokusitshengisela ukuthi abantu laba abasibusayo lawa kabamanga kuhle. Ngoba nxa ungumongameli welizwe bakithi, kufanele uziphathe utshengisela lawe ukuthi uyakwazi ukugcina umuzi. Nxa ungesehluleka ukugcina umuzi, uzaphumelela na ukubamba isikhundla esinjengesomongameli? Ikuhlukuluza, kanti bayamhlukuluza phela sungasathanda umuntu, uyamekela ahamba abiyele ayiyiwo. Usabuza busamhlukuluzelani, usumbophisa. Hhayi, akusuwo buntu lobe sibaziyo thina.
Ngokubona kwakho, engaba wakwenza yini lokho ayetheswa ukuthi wakwenza?
Phela okukhona ukuthi abantu laba abezana uPF nxa besesikhundleni bebusa, siyazi ukuthi ngamasela baye bethatha izimali beziphumisa ngaphandle kwelizwe besenza abakwenzayo. Ye, kungaba kunjalo kuliciniso, kodwa phela nxa ekwenza wayesenza ngoba umkakhe wayengumongameli kwelizwe. So kulokuyisingathi ngesikhiwa i-joint i-responsibility. Lowa wayekwenza, kodwa kulabangaki abakwenzayo abazange babotshwe. So usitshengisela nje ukuthi indlela yokuhlukuluza omama evele isenziwa ngabantu laba abasesikhundleni.
Khona ukuthi kusetshenziswe izaki, ubona ungani yindaba ehamba njani nale?
Kasomsebenzi izaki mthetho wayo ifanele ikhangelisise indaba zonke ezokudlawudlwango ezakukhulunywayo kumbe kumaphephandaba ezema-diamonds echiyazwa izimali zaziphuma ize-command agriculture ama-$3 billion. Izaki kayifanelanga ithiwe khona habani lebo phuthi bani bethunywa ngu-vice president. Asomsebenzi womhlaba izaki ngeyokukhangelisisa indaba zonke ezingamanga kuhle. Ngaso kuthiwa khona sisetshenziswa ukuqonda umuntu oyedwa ehlukuluza umuntu oyedwa baye sebelahlekile.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemaNdebeleni kanye laseNkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe eqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu leMabhongani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama
idamu elikhona lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisephezi,
idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Giyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Njengokuthembisa kwethu kuliviki sikhangela udaba lokugqibeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lasenkabazwe. Lokhu sokuthiye izifuyo lenyamazana zendle ziswela amanzi. Izakhamizi zithi izigaba lezi ngabe kulamadamu aneleyo bezingasoze ziphelelwe izifuyo ngenxa yendlala lokufa kwezifuyo lonyaka. Untungamile Inkomo Studio 7 uyalandisa.
Amadamu amanengi aseleminyaka leminyaka edubukile njalo amanye eqibelekile engasabambi manzi. Lokhu kuthiye uzulu lemvelo kusebunzimeni obukhulu. Siqale ngedamu lemabhongane elise Plumtree emangweni webulilima West duzane leWange National Park. Abanye balibiza ngokuthi yiMaitengwe Dam. Le inkalakatha yedamu elakhiwa nguhulumende ka-Ian Smith kubo 1916 njalo ubude balo bungena ku-9 kilometers. Ngensuku zalo, inyamazana zendle beziphila kuleli damu kanti lezakhamizi endaweni ezifana leCholocho, eHuwana, kwaNdolwane, kwaMadlambuzi, kwaMakhulela, eJuchume, kwaMangubo, kwaHingwe, eMalopa, eBambazi kanye lakwezinye indawo bezilagisa izifuyo kuleli damu ikakhulu ngesikhathi sendlala. Bekusikwa utshani kanti labelungu labo bebevame ukuzadlalela emanzini ngezikepe bethiya inhlanzi lokubukela nje ubuhle bemvelo. Kodwa konke lokho sokuyimbali ngemva kokudubuka kwaleli damu ngo-2005. Nansi isakhamuzi seJuchume umnumzana Tifa Dube echasisa.
Bekulidamu elenelisa ukuthi noma amanzi engaphela noma izulu lingani for 4 years belisenelisa ukuthi lingabamba amanzi for iminyaka emine kungela zulu elinayo. Inyamazana zonke besuka kuwo ngeNational Park zibe zizonatha emabhongane.
Umeliwe bulilima West edale lePhalamende umnumzana Dingomozi Phuthi ongumsekeli njalo kwamphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uyagcizela.
Kwakulesimo yokuthelezela eyengqolozi. Indawo yakhona iyisidaka esilokudla kakhulu ekulimeni. Namhlanje sesibona inyamazana sezikhohla zisize ebantwini. Sezizobulala abantu ngoba sezibhudelwe ngabantu abaningi.
Abogatsha olubona ngezamanzi olwezinwa bake bafika kuleli damu ngohlolanja lonyaka. Kuthe ngomabasa bethula umbiko bemema abafisa ukuphiwa umsebenzi wokulilungisa. Kule nkampani ebikwa yaphumelela kodwa uhulumende waseswela imali. Owake waba ngumkhokheli wohlangothi olwalukhangelane lokulondolozwa kwaleli damu olwe-campfire eJuchume umnumzana Chebukani Nleya uthi uhulumende kumele adinge imali idamu leli lilungiswe.
Sisakhala lamanje ukuthi makuthi uhulumende ulalele uyasizwa abe lo ncedo ngoba izifuyo ziphelile.
Isicelo sikaNleya sicizelelwe ngumnumzana Dube yena othi idamu leli kumele lithole ingxenye ye-$205 million ekhangelane lokulungisa amadamu ehlelwe kubhajeti yomnyaka ozayo ngumphathi Ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyakufaka kube yinto emqoka kakhulu ukuthi idamu leliyana alivuselelwe ukwenzela ukuthi libe lidamu eliza kwenelisa ukuthi liqophe umlando walo wena lo elalivele laluwenza njalo elalivikela ukuthi inyamazana zingabuye ebantwini.
Ngaphandle kwemabhongane maningi amadamu elizwe akusimo esifanayo. Ngokutsho kwesinye isakhamuzi iMadlambuzi ngelinye lawo.
Idamu leMadlambuzi ligcwele udaka lifuna ukulungiswa sibili ngoba indawo yeMadlambuzi isiyindawo esilezitendi eseziyakhiwe.
Nangu umnumzana Phuthi egcizelela.
lena idamu lemadlambuzi leliyana akusela damu elikhona laphana sokudinga ukuthi kube lomsebenzi omkhulu wokulivuselela. Idamu lenyele ledamu lakododo eTokwane bese kufithi idamu lakoganda eOsabeni emangwe bese kufithi le damu lakovaka eladukayo lamadamu asedombodema kule damu okuthiwa iKariba Dam.
Ukusilela kwamanzi lendlala sokubulele inkomo ezedlula inkulungwane ezilithumi elizweni lonke jikelele lonyaka. Isigaba seMathebeleland South yiso esikhokhelayo ngenkomo eziphezu kwe 4,500. Indlovu zona zedlula amakhulu amabili. Ezinye zazo zifele edamu lemabhongane ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha kokulichibi okuncane okwasalayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo. Lithiye njalo indlebe kusasa, lizwe ukuthi siyabe sikusiphi isigaba.
Lamhlanje ku-Live Talk sizanika abalaleli ithuba lokutsho imibono kudaba lokumiswa phambi komthethwandaba kukankosikazi Mary Chiwenga lokususwa esihlalweni nguhulumende kukanduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singaka isigabeni silandelayo ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isiphathamandla isibona ngobudlelwano eMelika leNorth Korea uStefan Bigan utshele uhulumende wePyongyang ukuthi achiyane lomkhuba okube elinga izikhali zakhe zenuclear. Unobhala obona ngezomvikela kweleMelika Defense Secretary Mark Esper usemkhosini waseBrussels wokunanza iminyaka engamakhulu ayisikhombisa lanhlanu yokuphela kwempi yomhlaba yesibili iWorld War II. Isiphathamandla sesikolweni saseNorth Carolina khonapha eMelika sibikwa sike samiswa umsebenzi sisathoniswa icala lokubonakala kuvideo sitshayelela umntwana emdulini lokumphosela phansi kabili phambili kokumhudula. Ingcwethi kwezempilakahle zigxile edabeni lokwanelisa kwemuli ukuthola ingane zithi ukuswelakala kwenzalo ebantwini kutholakala kuye wonke umuntu okunenga sikuzweni kumevisigama.
Abesifazane eZimbabwe njengemhlabeni jikelele yibo abaqhubeka behlukunyezwa ngokubandlululwa lapho ithe yaswelakala inzalo emulini. Omunye wabesifazane oseleminyaka phose engamachumi amahlanu yokuzalwa njalo elemihlanu echadile kodwa elokhu engakatholi ingane uthi yena lomkakhe bayathandana kodwa izihlobo zendoda lomphakathi lapho abahlala khona kuyibo abamthwalise nzima.
U-anti one of the days came to our house and said, ndiyakuhambisa njani? Kodwa mina ngithe umlimi nguye oyaziyo uzasinikeza abantwana. Even ama next door babonga ukukhuluma lesi ngisimango kodwa mina I believe in God.
Umkakhe lumama laye ongathandanga ukubethwa ngegama uthi akalani lokukhulunywa ngumphakathi loba izihlobo zakhe phezu kodaba lokuswela kwabo ingane.
Ngingumuntu othembele kuNkulunkulu, akho ngazitshela ukuba konke kusemandleni akhe uNkulunkulu. Kungakho akuzange kube yinto engihluphayo ngoba ngiyazi ukuba sizofika isikhathi sokuba ngibe layo leyo ngane. Ngazitshela ukuba abakhulumayo kabakhulumi kodwa mina ngisoze ngatsho lutho kumkami.
Bobabili bathi kabazange bangenwe ngumcabango wokubhoda kubo siyazi kanye lakumaprofita akulezi nsuku ukudinga imbangela yokuswela inzalo. Ingcwethi kwezempilakahle egxile emikhuhlaneni ehlasela abesifazane u-gynecologist uDr. Gerald Madzire uthi udubo lokuswelakala kwenzalo lutholakala kowesifazane lowesilisa njalo kunengi okungabangela ukuba owesilisa loba owesifazane ehluleke ukuba lengane.
Ukusilela kwenhlanyelo kababa elungiswa isikhathi sonke okungaba kubangelwa ukungahambi kuhle kwayo ethiwa i-stem dysfunction ngesingisi ngobunye kukwande ukuba ludubo kokuba ukuba nilutshwane loba ukuba iphazamiseke ukuthi kukhona okuyivimbayo ekuhambeni kwayo kumbe ekulungiseni kwayo ingalungiswa kuhle. Iyona inkinga enkulu ebantwini besilisa. Yiko abesifazana bona inkinga enkulu ikuvaleka kwalawo machubu kuthi abanye yibo abangenelisi ukuwalungisa lawo maqanda adingakalayo ethiwa i-ovulatory dysfunction.
Okuningi kwakhona uDr. Madzire uthi kuyalungiseka nxa abantu bengaphanga bayedinga usizo esibhedlela. Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi emzini weBudiriro uthi okulusizi kuyikuba isintu laso singezelela ekuthini kuncindezelwe owesifazane lapho ithe yaswelakala inzalo ebantwini abachadileyo.
Into ekhona yikuthi isintu sethu singathi siyancindezela abafazi, bathi nxa umfazi engazalanga inkinga ikuye, kodwa okuphumayo weziningi ukuthi yena umfazi engaya kwenda kwenye indoda utholakala eselomntwana, kube sobala ukuthi hayi indoda iye engathi le nkinga.
Indlela lesisintu siluphatha ngayo lolu daba nxa kuthe kwatholakala ukuba owesilisa nguye olenkinga, uDubethi kungencindezela njalo owesifazane. Inhlolisiso enziwa ngabenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization iveza ukuba isilinganiso esiphakathi kwesiyisitshiyagalombili kusiya kwesilitshumi lambili ekhulwini sabatshadileyo emhlabeni jikelele bahlangana lodubo lokuswela inzalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Okwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuphakamisa isicoco seCasilaga Premier Soccer League kuphakamisa abaqeqeshi abangeladumo ngoba bengazange bedlale ibhola esigabeni saphezulu. Okuningi sikuzweni kuJoseph Njanji.
Usweswe ukhokhele iqembu le FC Platinum laphutsha lisendaweni yakuqala engalaneni yemiklomelo kusigaba seCasilaga Premier Soccer League ekufikeni komlindi uyacina kwemidlalo ngomgqibelo ngokwesithathu iminyaka elandelana ukuba iqembu le FC Platinum liphakamise isicoco seligue. Kodwa ngokokuqala ukuba likwenze lokhu usweswe kunguye ozibambe esidukwini njengoba iminyakeni emibili edlileyo leli qembu linqobe likhokhelwa nguNorman Mabheza. Usweswe utshele iStudio 7 ukuba ukunqoba kwakhe kuzakwenza abaqeqeshi abangazange bedlale ibhola kusigaba saphezulu bahlonishwe ngoba bebhekane lokweyiswa kakhulu.
Jabule futhi njalo ukuthi lokho ngikwenzile, ngimele ama coaches angaziwayo kakhulu, ama coaches angakhunywa ngawo kakhulu, bonke abantu abangaqeqesha benza kahle khona benganakwa. Abafana abaningi abakhochayo sibakhangele phansi. Minisiso sami sengokuthi khona ngabe ngenye imini banganikwa labo ama chance ukuze babonise ikhono labo.
Ukunqoba kweqembu le FC Platinum kutsho ukuba nangomnyaka ozayo yilo njalo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weTotal CAF Champions League. Lo nyaka iqembu le FC Platinum liphinde lafinyelela njalo ukungena kusigaba sezibaya salo umncintiswano, kodwa kalichubi kuhle njengoba selinqotshwe kumidlalo emibili eseliyidlale kulesi sigaba. Loba kunjalo usweswe ukuthi ngemva kokwetheswa inkatha yokuba zintshantshu zelizwe leZimbabwe kweminyaka emithathu ilandelana osekusele ukuba zintshantshu zezwekazi laseAfrica.
Njengomqeqeshi mina lokho ngifisa ukuthi ngale lokho ngiqhubeka ngisenza kahle amaphupho ami afezeke, ikakhulu ukuthi ngikhona nxa sengike ngawina ama championship lama lower leagues athi sokusile ukuthi kona nginqobe kona le umncintiswano wezinkulu ngoba singakhangela iPSL yiyo ekugcina enkulu kona lapha eZimbabwe. Sibe sesikhangela la kuAfrika futhi amaphupho amazala lokho ekhona ukuthi ngenye imini lami kuAfrika khona phana kuChampions League ngizama ukuthi kona mfinyele ukuthi kona ngifike kuma finals lo kuyiwina liphupho lelo amaphupho esengafezeka.
Iqembu le FC Platinum liphutshe imidlalo yalonyaka le miklomelo ngamachuma esithupha lambili ukuthi endaweni yesibili kule qembu le Chicken Inn lona eliqede le miklomelo ngamachuma amahlanu lathe wamune munye. Iqembu le Caps United lona elikhokhele okwesikhathi eside liphezu kwengalane yemiklomelo liphutshe lisendaweni yesithathu le miklomelo ngamachuma amahlanu lathe wamune mbili, ikanti iqembu le ZPC Kariba ilo liphutshe lisendaweni yesine lile miklomelo ngamachuma amane lathe wamune munye. Iqembu le Highlanders lona liphutshe imidlalo yalonyaka lisendaweni yesihlanu lile miklomelo ngamachuma amane lesithupha Sithupha emsileni wengalane yamaqemba agunyulwe kwisigaba saphezulu ngabalisa elemshoni stars lona eliqede elinemiklomelo ngamachumi amathathu lantathu elewange lona eliqede elinemiklomelo ngamachumi amathathu lesikhombisa eletel 1 kanye lelechapungu ona aqede elinemiklomelo ngamachumi amane amaqembu azabe azathatha indawo zalawa agunyulwe kwisigaba saphezulu ngabalisa elebulawayo city elewawa eletenax kanye lale Cranbourne Bullets ngimele istudio 7 ngobulawayo ngujoseph njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha kaNduna Felix Nhlanhla yamangwendiweni akhangelelwe ukuphanyika amaphepha emthethwandaba okuphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni kusasa. Umkamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje sethethwa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukumbulala. Selugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gander sibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.